Mangwana na kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro ndira 27, 2012. Nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kuburitsa uchirongwa ichi live iye zvino pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamiriri vevashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council votarisirwa kusangana zvakare nhasi mangwanani nevamiriri vehurumende pamusangano unotarisirwa kugadzirisa gakava remihoro. Mutambi webasketball ane mukurumbira pasi rose Kobe Bryant wekuAmerica anoshaya mutsaona yekudonha kwechikopokopo kuCalifornia muno muAmerica. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council riri kutarisirwa kusangana zvakare nhasi mangwanani nevamiriri vehurumende pamusangano wekuzeya nyaya dzemihoro. Mapoka maviri aya akasangana zvakare svondo rapera nemusi wechishanu, asi musangano uyu unonzi hauna chavakaburitsa mushure mekunge vashandi varamba kutambira zvakanga zvaiswa patafura nehurumende. Izvo zvinonzi zvinosiya mushandi wepasi achitambira mari iri pakati pezviuru zviviri nemazana maviri nezviuru zvitatu nemazana mashanu zvemadhora emunyika pamwedzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weApex Council vaDavid Dzatsunga kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi inotarisira kuti tirambe tichimboonesana kuti zvinhu zvakaomera vanhu sei uye hurumende inofanirwa kuita sei. Takaita nhaurirano musi wechishanu, chatingagona kungoudza vashandi ndechekuti hongu government yakauyawo yakatipamhidzirei payanga yambouya napo rwendo rwapera, asi zvichiri zvekuti tinogutsikana nazvo uye isu takazviona kuti vazhinji vanotiti ndowaro mataura kuti vakauya nemari zvichingodarodaro, asi takazviona zviri zvinhu zvisina ku kurama kuti patinenge tichiri kutaurirana ketanga kutaura kuti pazouya mari yakati pazouya mari yakati dzimwe nguva yozouya mari isiri iyoyo. Saka toda kuti timboramba tichitaurirana, tinoona sekuti ndo patichazokwanisa kutaurira kuti zvinhu zvakanyatsokumira sei chaizvo. Saka tichange tichisangana nehurumende kuti tipedzise kana kuti tiindirire mberi nenhaurirano dziri kuitika ikozvi.
Asi kahava Dzatsunga, vateereri pamwe nenhengo dzamunomirira imi vashandi vamunomirira vangada kuziva kuti chii chakanga chamboiswa patafura nehurumende musi wechishanu chamakaramba kutambira.
Munoona chinhu chiri kutondinetsa izvozvo. Zviri kuitika munyika medu zvinoshamisa pakuti vanhu vanenge vachida kuti titaure mari kuti munhu uri kunzi uchapuwa mari, munhu uri kunzi uchapuwa mari. Asi izvozvo zvinongoitika kuvashandi vehurumende. Zvaitika izvozvo zvatinopedzisira taakuona vazhinji vangobva kuti kwakataurwa mari yakati votokwidza mutengo voita sei voita sei. Isu tinoti aiwa, ngatimboregera kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Ivo vashandi vari kuteerera ivavo ngavazvizive kuti zvinhu zvisina kunaka, nokuti ikona hatizivi kuti vekuzeesa vanhu vanokora mari nemamwe mapato akasiyana siyana vekuprivate sector havamboendi kunyuzipepa kunotaura mari dzavo. Saka isu tinozviziva hedu kuti tinofanira kutaurira vashandi, asi tinofanira kuwana dzimwe nzira dzinoita kuti vashandi vazive kuti mari iripo yakamira sei. But saizvozvi mari haisati yatombonyatsokupedzerana, toda kuti titaure zvinhu zvinenge zvati zvapfuura pano kuti titaurirane tichiri pakati penhaurirano.
Imi zvii zvamuri kutarisira kuti dai zvaitwa zvaitirwa vashandi?
Isu kubva tichitanga gore rapera takataura kuti mari ngaingoshandisa interbank rate. Ndo zvatiri kungotsigirira izvozvo kuti vashandi mari yavo kutenda kwayo kudzokere payanga iri mazuva ataiwa namadhora ekuamerica ngaisashandiswe interbank rate, ndokuti vashandi vakwanise kutenga. Iko zvino chero tikashandisa RTGS wongu tinogona kubvuma hedu kuti tipeyo iripo asi tinenge tichitozwa kuti iri kure nezvinoita kuti vashandi vazokwanisa kurara.
Takaonawo hurumende ichiti yaizowedzera vashandi mari dzekubatsirikana yekushening allowance. Vashandi vakatambira here maridzi?
Vashandi vakawana mari hongu. Yanga iri ndofunga kuma 750 yangorenja ipapo pansi pama 750 ipapo. Vashandi vakaiwana. Asi kana toda kutaura chaiko chaiko imari yakangosvika ichingoita sedonwe raiswa mugungwa. Nokuti haina chayakambonyanya kubatsira nemaererano nokumira kwakaita nokutambura kuri kuita vashandi nezvavakatarirana nazvo nemitengo iripo nemapfiza aripo nekudhura kunoita kurapa kuzvipatara nezvimwe zvose zvinongotsungurudza vashandi panguva yatiriri.
Vanga vari munyori mukuru musangano raApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunhare neStudio 7. Vamwe vagari vari munyika vanoti vari kugara vakabatiraura mumaoko vachitya kuti chirwere chanetsa kuChina checoronavirus chingangopinda munyika sezvo paine kufambidzana kwakanyanya kwevanhu pakati penyika mbiri idzi. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu 56 muChina uye vanhu vanodarika zviuru zviviri vanonzi vabatwawo nacho. Ukuwo hurumende kuburikidza nebazi rezveutano ichinzi yakangwarira kwazvo kutarisisa kuti chirwere ichi hachipinzwe munyika. Bepanhau reHerald rakataura nemunyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva avakati bazi rezveutano riri kutarisisa vanhu 22 vakabva kudunhu reWuhan kuChina uko kunonzi kwakatangira chirwere ichi. Coronavirus inonzi yave munyika dzinosanganisira Japan, Republic of Korea, Thailand, Malaysia neAmerica. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe zvizhinji asi vadaira nharembozha yavo vati vamoyo vanga vasipo vakati tizoedza zvakare kuvabata. Ngatinzwe hurukuro yataita nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica uye chiri nyanzvi munyaya dzekutapuriranwa kwezvirwere vaFrank Guni.
Kudzivirirwa kwechirwere checoronavirus kunoti netsei nekuti iye zvino izvi panguva yapfuura iyi tanga tichiziva kuti chirwere ichi hongu chakabva mumhuka. Magenetic markers vakaita synthesize magenetic markers anotaridza kuti vanhu vaidya mhuka kuChina ndo vakatanga kurwara. Saka pakutanga zvaioneka kuti vanhu vari kudya mhuka dzine chirwere ichi. Asi zvino izvi takuziva manje kuti chakaita inonzi mutation. Utachiona hwakasanduka iyo virus yakukwanisa manje kuti human to human vakwanisa kutapurirana utachiona ihwohwo. Zvinoreva kuti hwakutyisa kusvika pari nhasi. Pasi rese tanga tichiziva kuti tinotarisa vanhu vanenge vachirakidza kuti vane fever kana kuti vanodziya muviri kana kuti vaenda kunge vanonzwa common cold ndovanga vachitarisirwa kuti ivavo vaongororwe kana vakambobva kunzvimbo dzakaratana China ikokoko vaongororwe kuonekwa kuti havana chirwere chere. Asi kubvira nhasi hurumende yeChina yataura pachena kuti vakuona kuti chirwere ichi chiri kutapurirwana nevanhu vanenge vasina anonzi masymptoms kana vanenge vasina zvinorakidza kuti vakatakura utachiona hwechirwere ichi. Inova nyaya inotyisa chaizvo chaizvo zvokuti zvanga zvichiitwa pamaairports zvezve kana panzvimbo dzokupindira mune dzimwe nyika dzekuti vanhu vanga vachekwa matemperature nekuona kuti havasi kukosora here havasi kunzwa pahuro here kana kuti havana masanzi nemasymptoms anenge enyumonia here. Izvozvo taakuona manje kuti hazvichabatsira nekuti kana vanhu vakachitakura vachikwanisa kutransmita kana kuchitapurira vamwe vanhu ivo vasina chinorakidza kuti vari kurwara zvinoreva kuti idambudziko rakakurisa chaizvo.
Takanzwawo kuti kuZimbabwe kune vanhu vanokwanakita 22 vakanga vachibva kudunhu reWuhan muChina vari kuongororwa kana kuti vari kumonitwa nebazi rezveutano muZimbabwe. Zvii zvamungataurawo panyaya iyo?
Tingati bazi rehutano riri kuita zvinhu zvakanaka. Vanhu ivavo vanofana kurambidzwa kuramba vachisangana nemhomho yeruzhinji kana kuti vanofana kuiswa muisolation kusvika pazoonekwa kuti havana kutakura utachiona uku nokuti utachiona uku kutaura chokwadi pari zvino hapana vaccine inodzivirira kuti vanhu vasabatwa nawo otherwise tikaregera vachisangana nevamwe vanhu kana kuti nemhomho yeZimbabwe tinowirwa nedambudziko rakakurisa rinouraya vanhu zvakanyanya.
Tikatarisa kufambidzana kunoitwa nezvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zveChina, tinoona kuti vanhu vemuZimbabwe vari kuenda kunotenga kuChina, vekuChina vachiuya vakawanda neuwandu hwavo muZimbabwe kunoita mabasa akasiyana siyana. Imi muchitaura kuti chirwere chinonetsa kuona kana kuti kudzivirira, izvi zvinozoitika pamberi?
Chinhu chakakosha ndechekuti vanogona kutora anonzi madrastic health measures ekuti munhu wese anenge akubva kuko kuna China ikoko, angava muChinese kana kuti angava wedu, kana akangoenda ikoko kunzvimbo iyoyo, anofanira kutombomiswa asingasangane nevamwe vanhu vakawanda. Anogona kuchengetwa zvake kunzi achengetwe kana ari kumba kwake, asi asingabvumidzwe kuenda kunze kunosangana nevamwe vanhu kusvika aongororwa papera mazuva anokwana sondo vachiona kuti aiwa zvechokwadi munhu uyu haana chirwere ichi. Nekuti tikaregera kudaro tinenge takuzvisikira moto muziso. Ichokwadi kuti vanhu vari kufambidzana, tava neglobal economy yekuti vanhu vedu vanoenda kunotenga kuChina, iwo maChina anouyawo muZimbabwe vachiuya kunoita mabasa avo kana kushanya kana kudii, vese ivavo vanofanira kutarisirwa kuti vaongororwe vaonekwe kuti havana utachiona iwo. Nekuti takangoregera vakadaro utachiona fanika munyika medu magara mune zvimwe zvirwere zvirimo zvinongotapurirana, tingava nedambudziko ringauraya vanhu vakawanda chaizvo. Chinhu chakakosha kuti hurumende itore nyaya iyi sechinhu chakakurisisa kana kuti yainonzi emergency.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vari nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa vaFrank Guni, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa Naure Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri wechechi yeZaioja Archbishop Professor Ezekiel Guti vari kuparidza shoko rerunyararo munyika. Bepa Naure Zimbabwe Independent rinotiwo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nemudzimai vavo avari kunetsana naye muzvare Mary Mbaiwa vave kurwira purazi rehurumende ravakatora muna 2018. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasiyane netsika yekutuka vamwe vachishandisa mukana uyu.
Mwana rakanaka vateereri veStudio 7, ndinokatyamara uye zvinotyisa kuti unzwe Konjani matauriro aaita nhasi. Kana Konjani anga ari weMDC Alliance, kana anga ane mutongo waanga akapiwa, aifanira kumirira kusvikira mutongo wake wapera tozoziva kuti Konjani munhu akaita sei. But ini nokumuziva kwandinomuita Konjani ndanga ndisingatarisire zvinhu zvakaita saizvozvo. Ari kutaura ndiiti mwoyo game changer ndiri South Africa, asi Konjani ndinomuziva zvakanyanyisa ende ndaimuvimba zvakanyanyisa. But nezvaaratidza kuita nhasi neni zvandikachamadza zvandityisa, kuti kana oti iye achaisa memba iri anda Mike Tokozane Kupe, which means agara ari kwaKupe, saka vakamumisa vakanga vatoona kuti imhandu.
Makadi vana mukoma Jonga, vana Sisi Marvelous, vana mukoma Tanonoka, ndinokuchungamidzai nemufaro ndichiti makadi henyu mose nevateereri vedu vanoteerera nhau dzedu dzeStudio 7. Ini ndinobata hangu ndiri kubato reMDC, ndakatiza kumba nekushungurudzwa zita ndinoitwa Dineo, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndandida kubata pane zvaitika kubato redu reMDC kuti aiwa vanyadzisa zvavaita vanyadzisa kuti sarudzo dzingatadza kuti dzibudirire pachinzi izvonei vaifanira kuvhoterwa vaifanira kudei vawirirana zvanyadzisa zvisingaiti hazvitipi chimiro uye hazvisizvo zvatakasiyirwa nafomer president wedu vaMorgan Tsvangirai. Tinoziva isusu kuti kana pachida kundoitwa sarudzo dzakaita seidzodzo dzaasida kuitwa vaifanira kudei vangoita maprimary election vanhu vovhotera munhu wavari kuda kuti avatungamirire, sekutaura kunogara kuchiita vachamisa kuti aiwa munhu kuti utungamirire vanhu unosarudzwa nevanhu hausarudzwi nebato. Saka naizvozvo ndinoti aiwa vatadza, ngavagadzirise vasati nyadzisa. MDC tinoida, MDC bato revanhu, MDC bato rinozivikanwa kuti ndo richasunungura nyika. Tatienda hangu.
Maswera sei, maswera sei, maswera sei vestudio, maswera sei. Indinotaura hangu pamusoro pezviri kuitika mupati MDC izvo zvatandwa zvaitwa kuchegutizvo. Chinhu chandinotaura pamusoro ndokuti vachamisa vakaramba vasingaone dambudziko riri mumusangano wavo kana 2023 tichangoramba tichitambudzika batizanupevu ichangoramba ina advantage. Mbaka ndeyekuti vachamisa havasi kuona dambudziko riri kuitika. Dambudziko riri kuitika pamaprimary election vanhu vari kubva nemunhu wavo wavanenge wabva naye from somewhere, asi mukatasa mumusha imomo mune vanhu vagara vachishandira musangano, vagara vanodiwa nevanhu vese vemumusha vanozivikanwa. So ivo vanoona nemumwe munhu wavo anobva naye from Norway kumuna anongobva ukoko ndiyo uyo usikunzi akupiwa siti iroro, asi mumusha magara munesi magara mune vamwe vanhu vagara vachishandira musangano. Kana tikatarisa kuti paelection ya 2018 apo ndo dambudziko rakaitika iroro kuti ndosika makaona maMP edu akaita mashoma kukundwa neZANU-PF. Zvakafanana nesiti rekuHarare South, kuti siti reHarare South sadziri mashamo wemunhu akanga ari weZANU-PF pati munhu iyeye akangotora akapfeka tisheti yemudhisi akanzi hawe kuMDC. So muti vanhu votirai munhu iyeye, asi tikatarisa kuti muMDC mune vanhu vakanga vachishanda vachirwisana nemashandiri mashayamo mbivavo vachishandira musangano pati munhu iyeye ongorasiswa at last. So ngavasaramba vachiramba vachikanganisa ivavo. Ndosika muri kuda pamaby election ezvo chiro siti takatombohwina tiri kuritorerwa. Why? Because vari kungouya nemumwe munhu wavo avanenge vabva nayewo, munhu anenge achidiwa nevanhu mumusha vari kumusiya. Saka hapana anovhoterwa nani ivo vanhu vacho mumusha muchivarambidza muchiramba kuti vaise munhu wavo wavanoda. Ndatenda baba alolo paNorthern Cape.
Vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko haanei nechekuita neStudio 7. Tinokurudzirawo kuti imi vateereri munge muchitumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanonunura vanhu vawirwa netsaona muTurkey neZuro vakadhonza vamwe vanhu vakapona mutsaona yekundengendeka kwepasi kubva muzvivakwa zvakadhirika. Asi uwandu hwevanhu vafa mutsaona iyi hwakwira kuenda pamakumi matatu nevasere. Apo magweta emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ari kuenderera mberi nekupadivirawo panyaya iri kupomerwa vaTrump. Rimwe bhuku risati radhindwa rakanyorwa navaJohn Bolton rinonzi rinogona kukanganisa urongwa hwemagweta. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica nhasi tiri kutarisa nezvekushaya mutsaona yendege neZuro semutambi webasketball ane mukurumbira pasi rose Kobe Bryant zvichitevera kudonha kwechikopokopo chaakanga ari mudunhu reCalifornia. Bryant nemwanasikana wake ane makore 13 uye akanga ariwo mutambi webasketball vakashaya pamwe chete nevamwe vanhu vanomwe. Kobe akanga ava namakore makumi mana nerimwe ekuberekwa uye akanga azorora kutamba mutambo webasketball mushure mekutambira chikwata cheLos Angeles Lakers upenyu hwake hwose. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo yakasiyana-siyana vatapiwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo pakushaya kwaBryant.
Munoziva, I think kwekutangira ndoda kungoti tiri kurwadziwa nezvatanzwa zuva ranhasi. Ndandakazvigarirawo ndandatoonawo paWhatsApp apa pasocial media that Kobe Bryant ashaika. Zvandidzimba because ndichiziva Kobe Bryant munhu anga aine rudo chekutanga nemutambo webasketball. Ndotondera tichiri vadiki vamwe tandichiri kuZimbabwe. Muchinda uyu paakapinda muNBA he was a star kubva kwekutanga. Akapinda muNBA achibva kuhigh school. Wakawanda muno muAmerica pavanopinda muNBA vanotombenda kuuniversity. Asi Kobe Bryant munhu aitamba nemukurumbira wekuti akabva atopinda chibva kuhigh school. Apinda muNBA akakwanisa kuwina machampionships kana kuti kati mukombe mishanu mukutamba kwake. Akawinawo two prize ekutamba nemukurumbira avanoti maMVP titles.
Zvami janja mataura pamusoro peunyanzvi hwaBryant achibva kuhigh school akapinda muNBA. Akazozorora rini, akazoita retire rini mushure mokutamba muNBA?
Kobe Bryant akazorora mugore ra 2017 muna December. Ndopa akaannounce retirement yake ndopa akatangawo kuregedza kutamba mutambo webasketball.
Kana makatarisa upenyu hwake somutambi webasketball pamusoro pekuva iye Kobe Bryant semunhu, chamunoona chii pana Kobe Bryant?
Kobe Bryant inini ndaimuona semunhu anga aine rudo nemutambo webasketball, asi anga ane rudo kuvanhu. Ndotondera Kobe Bryant aisapota zvakanyanyisisa anonzi civil rights activism yemuAmerica kuedza kusimudzira kodzero dzeyavanhu vatema muAmerica. Kobe Bryant ndoonawo anga ari munhu aikurudzira mutambo webhora wenhapfu. Ndototondera wiki rapfuura iriri akabva kutoitwa interview ari kukurudzira timu dzenhapfu dzemuAmerica inonzi Major League Soccer kuti mutambo uyu uri kuramba uchikura muAmerica. Anga ari munhu anga aine rudo nevana vake. Kumagame NBA even aretire aionekwa steroids nevana vake nemhuri yake nemudzimai wake vachinoona magame aya.
Kushaika kwaKobe Bryant kuchareva chinyi kumutambo weNBA?
Munoziva, ndongangoti kwarwadza pari zvino zvadzimba mwoyo. Kobe Bryant waLebron James vakatotaura nezuro vachitaura kuti Kobe Bryant aitotarisira Kobe Bryant paanga ari mudiki. LeBron James aiinspirewa na Kobe Bryant and vana vakawanda varikukura vane vatovo muNBA vaitarisira kumukuru uyu wemutambo uyu. Saka ndofunga kuti zvarwadza asi zvicharamba zvichikurudzira vana vadiki nevari mubasketball macho kuti varambe vachitamba neshungu, varambe vachitambawo vachidzora kucommunity, kusimudzira namacommunity. I think zviya zvinonzi icon, I think kufa kwake kuchamuva chikwamusumudzira to being an icon not just for basketball but within black community and even within the larger community all over the world. Because tikuona kuti vanhu vari kutaura nenyaya nekufa kwake neupenyu hwake kubva kuChina kuEurope all over the world nekuAfrica.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatapiwa munjanja vari parunhare kuOklahoma City muno muAmerica natanonoka Wande weStudio 7. Kambo bopoto kubva kuna Oliver Tukumtukudzi tabataswa kumagumo echirongwa chedu. Sezvongwa yedu yapera regai tingotarisa musoro nhau zvakare. Vamiriri vevashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council votarisirwa kusangana zvakare mangwana nanhasi nevamiriri vehurumende pamusangano unotarisirwa kugadzirisa gakava remihoro. Tabataswa kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndokusiyai mina Sandy Klemsanga.
Soko izikati senda baku VOA.